Ini ndabvunza
yemanuwe
vanuwera ndabvunza yemanuwe
production
ndiregerere ibaba nokubvunzirudza kungodawo kusiva idi zvirimo zvizere mumagwaro kuti takazikwa naishe takazikwa naishe ende takafanana nazve asi Lucifer haana kuziga here vakafanana nayewo nokuti kune vamwe vane moyo kukuti kudarika dhimoni semugadzi waheruje vari kutoda musoro wangu ende ukaona vavhura muromo vava kutozvipa uturu senzuru mumwoyo kuvava vanodarika uriri handina kufungira kuti vanoshanda nedhimoni ini handina ikana kuziva kuti vane unhu hwaderira ndaiona kusekerera ndichiti zvimwe vanondifarira izvo zengwa hakuzi kuseka kuburisa meno kuda kuruma kutoruma zvokubvarura bvarura zvokusvika papfupa vakandibaya vanodzimba mwoyo ende chava kutobora chironda vanodzokorora zvobara chigumbu muhana mwoyo wototsamirirwa kuroti ndikanganire asi zvotogona mwoyo idi ndiri ndoga handikwanise saka chitodzika ngoni ndakavatadzireiko nai ndakatadzeiko zvovokoniwa kana kurara vachindirongera kuwa voita ukasha kunge rovambira kuda kundibhongora nhova mazinze vekumira setsuro kuda kunzwa kuti ndakoromoka ndaimurawo waibvuma vaitondiviga ndichifema havana mufaro mwoyo yavo ine ruvengo vari kuti zvese zvinotapira tapira dai zviri zvekwavo tetegera uvanzwe verurimi runouraya vari kuti zvese zvinochachira chachira ndizvo zvive zvekwedu hondo yavo ndeyasauro iyi haizi kupera mufunge vari kuti dhavhidha ifa haumbo patonga ufunge havazive ndakasarudzwa ndakadirwa mafuta musoro hondo handirweini dzinorwiwa newekumusoro ndimwari vanotsemura mvura mugobvunza hondo yafara mukaona ndasimudza tsvimbo munotobhabarara muse baba Emanuel sikaka Emanuereka ndakumbira Manuereka ndakumbira Manuereka urugai Manuereka urugai Manuereka babaga Emanuel babaga Emanuereka sikaka Emanuereka sikai Manuereka kana uri muti chingokwira unyerere sasakeo ukavaudza vanohutema votobobora midzi ndivo vanofona vachiti makorokoto nokuuya nezvipo izvo kukandira makoko mudziva kuda kukuita usavi havasi vayeni yavo ngwarira unoparara Hezekaya vatotumwawo namambo Bherodhaki vari kubva Bhabhirona kukupurusira handikukuda bvunza Samusoni vari kutoshanda navaFirisia bvunzwa Samusoni kana kutsodwa handikudiwa bvunza Manuere vapiwa mari kuti urovererwe bvunza Manuere saka ndongovimba nashe vanovhura makungwa zvavo mababa vanovhura makungwa rega ndingovimba nashe vanodzimura moto vandikande baba vanodzimura moto ndana nebhukadhineza vandivesera moto vandikande baba chindidzimira moto baba Emanuel sikaka Emanuereka ndakumbira Manuereka ndakumbira Manuereka ndaurai Manuereka ndaurai Manuereka babaga Emanuereka babaga Emanuereka sikaka Emanuereka sikaka Emanuereka nengoni Manuereka nengoni Manuereka baba Emanuel sikaka Emanuereka ndakumbira Manuereka ndakumbira Manuereka